panyaya mhirizhonga vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vanotsigira mapato anopikisa vari kupomera vatsigiri vezanupf mhosva yekufamba negwaro revavhoti mudzimba vachivaudza kuti vakavhotera vanopikisa vachaitwa kachira mberi mumwe wevagari ava vaedmund mudzingwa rekwamukanga vanoti vakatoudzwa kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakasakunda pekutanga pakangoitwa sanzo dzechipiri kana kuti runoff vanenge vazvisikira moto muziso
vari kuti ivo valot pepa ravo richange rine serial number yakafanana neiri muvoters roll saka vagari vose vanofanira kuti vavhotere zanupf kana vachida kuti zvinhu zvivafambire zvakare vari kuti ivo kana mukasadaro kuchava ne rerun ichaitika zvinova izvozvo zviri kuvhundutsa vabereki vazhinji
mutauriri webato renca uye vari kumirira bato ravo kubhikita wesundare reparamende vamadhokuti vasa vanoti ichokwadi kuti bato riri kutonga riri kutyidzira vagari
tinoti zviri kuitwa nezanupf zvinokufamba nevoters roll izvozvo vachityidzira vanhu kutyora kodzero dzavo uye kuti zvechokwadi tiri kusangana nevanhu vari kutaurai kuti vari kutyidzirwa kuti vange vachivhotera kandidheti yezanupf izvi zvakashata kutyora kodzero dzavo asi kuti toda kuudza vagari vemubhikita west nekumwe kwese kwazviri kuitwa kuti vasachiyidzirwa nezanupf
izvi zvatsinirwawo nevari kumirira bhikita west kutriple c vabhaninyika avo vati gwaro iri riri kushandiswa kumanikidza vanhu kuti vavhotere pavasingadi
vari kufamba nevoters roll vachivhundusira vagari kuti nhamba yezita rako muvoters roll ndonhamba ichange iri paballot paper anova ari manyepo dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu zviri pachena ndezvekuti zanupf haichisina rutsigiro rwevagari rwevavhoti izvi hazvisi pamutemo izvi zvinotyora kodzero dzevanhu
hatina kukwanisa kuwana divi revari kukwidza vakamirira zanupf kubhikita west vadheni nhatiso makusha avo vati vanga vari mumusangano asi mutauriri wezanupf masvingo vavepikachi wevo varamba mhosva iyi vachiti vari kufamba kunhengo dzavo chete dziri mumasitero avo vachiita chirongwa chekufundisa kuti vagovhota zvakanaka musi wesarudzo
inoona kuti ikodzero yedu ende kuvatsigiri vedu tinotarisa ti voters roll tiri kumasero kwedu saka izvi hazvinei neopozisheni nyange opozisheni yacho hatifungi kuti ingarambidzwa kuitawo zvimwe chetezvo ivo vanokomplaina nokuti enji yavo ndeyekuti havana mastructure mastructures avo hasviki pasi pane vanhu ava saka vanoona kuti vabirikwa but the best thing that they can do ngavave nemastructures vakwanise kuvhizita to the last person on the ground
mutungamiriri wenyika nebato rezanupf vaemarson munangagwa vari kugara vachikurudzira runyararo munguva yesarudzo asi vanopikisa vanoti muromo haugarirwi nerwizi vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira mumasvingo vaashbord madhidha vanoti nyaya yekutyidzira vanhu nemhirizhonga budo remasvingo nenyika yose zvichaita kuti sarudzo dzisatambirwe nevamwe
saka zvinhu zvose zvatinenge tichizviona zvinhu zvinotirisa zvikuru uye zvinokanganisawo mukufambiswa kwemabasa zvakanaka sezvo takupinda musarudzo saka dai zvaibvira vemapato nevezvematongerwo enyika vange vachenge varemekedza mutambo uri kuda kuitika wesarudzo uyu vabira kuita zvemhirizhonga
kunze kwemhirizhonga sangano repachedu iro riri kuongorora gwaro revavhoti rinotiwo pane vanhu zviuru gumi vari kushandisa nhamba dzezvitupa dzakafanana nedzevanhu vakambovhota muna 2018 zeki inoti ichiri kukwenedzera gwaro revavhoti iri bato rinopikisa netriple c ranyorawo tsamba kuvatori venhau richiramba zviri kutaurwa nehurumende dzekuti vanopikisa vari kuramba kuwana mukana wekuzvitambadza panhepfenyuro dzehurumende triple c yati hurumende yaisi kuzadzikisa zvakakurudzirwa nesadak neau kupa mapato ose mukana wakafanana wekuzvitambadza zvakafanana bato retriple c riri kurambawo zvitaurwa nemapurisa zvekuti mapurisa akarambidza misangano yezanupf yakawanda kuti vakasungwa mbira dzakondo nehurumende yezanupf ichishandisa mapurisa sevasoo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba.